Makanzura ebato reCitizens Coalition for Change mapfumbamwe akaramba danho rekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwe ruremekedzo rweFreedom of the City urwu pakaitwa musangano wekanzura yeGweru nemusi wechitatu. Meya weGuta vaHamutendi Kombai vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora nemamwe makanzura manomwe vebato iri ndivo vaive vatungamira kuti danho iri ritorwe vachiti vaMnangagwa vaikodzera kupiwa ruremekedzo urwu. Mumashoko avo kuvagari kuburikidza nedande mutande reWhatsApp vakombai vakashora kupikiswa kwedanho iri vachiti danho risingafanirwe kupinzwa zvematongerwo enyika mukati uye ravanofunga kuti raigona kubatsira Guta kuti ribude mumatambudziko arakatarisana nawo. Asi vaJosiah Makombe vanovewo kanzura uye vari sachigaro webato reCCC mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti vakapikisa danho iri nekuti zvikonzero zvakataurwa navakombai nevamwe vavo hazvina maturo. Charles Mazorodze vanove mukuru wezangano reGweru Residence Forum rimwe remasangano anomirira vagari vati makanzura afanirwe kupedzera miseyo kumakunguo vachikakavadzana panyaya dzezvematongerwo enyika vachitadza kuita mabasa vanotarisirwa kuita nevagari. Taedza kunzwa kubva kugurukota redunhu reMidlands Valeri Mavhima panyaya iyi asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda kumhepo. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro, vaudza Studio 7 kuti havaoni kupa kana kusapa ruremekedzo rwakadai zvichipedza matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nemakanzuro emunyika. Munguva yapfuura kanzuro yeguta reBulawayo yakaramba kuchinja zita remumwe mugwagwa wemuguta iri kuti unzi ED Mnangagwa Road. Vamwe vanoti kusashanda zvakanaka kwemakanzuro munyika kuri kukonzerwa nekupindira kwehurumende yeZANU-PF, ukuwo hurumende ichiti izvi zviri kukonzerwa nemakanzuro emapato anopikisa anotungamira makanzuro aya ari kutadza kuita basa. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.